Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri ndira 23, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu sebato rezanu PF tinongodzoka pamashoko atatigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana vave vanosangana vave vanowirirana.
Zimbabwe Electoral Commission yazivisa kuti ZANU-PF yawana zvimwe zvigaro zvemakanzuru sezvo pasina ari kuikwikwidza mushure memutongo wedare rekurambidza veCitizens Coalition for Change kukwikwidza.
Statement rakabudiswa nezvechi mbere kunyeba. Pamutemo tine kodzero yekuapila kuSupreme Court kumashure kwekunge tikabuda mutongo weHigh Court.
Asi vebato reCitizens Coalition for Change vanoti ZEC yakurumidza kumedza kutsenga ichada. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi Africa Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti ZANU-PF yatora zvigaro zvishanu zvemakanzuru muHarare, Chiredzi, Manyami mushure mekunge dare rapamutongo wekuti vasakwikwidze richitsigira zvainge zvaturwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaSengezo Shabangu. Sezvo vaShabangu vasina munhu avakaisa kuti akwikwidze, ZANU-PF yabva yatora zvigaro izvi pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa musi wa3 kukadzi. Sarudzo idzi dziri kuitwa sezvo vaShabangu vakadzinga makanzura uye nhengo dzedare reparamende dzeCCC. Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vafara nekuwana zvigaro izvi.
Isu sebato reZANU-PF tinongodzoka pamashoko atatigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana vave vanosangana vave vanowirirana vave vanoita kuti zvinhu zvifambe zvichienda mberi. Vakaita shungu dzegugwe dzekudambura makumbo ndo medzisiro yadzo zvezvo, nekuti mutemo haumbofi wakafamba neimwe nzira isiri iyo mutemo. Mutemo unoita sechitima, unofamba uri panjanji, hautsauki, haufambi kana kutsika pasina njanji. Ukatoona watobuda unenge watorashika. Saka ninokuda kwokupokana kwavo nokuda kwohumbimbi ndoga nokuda kwokuzvitutumadza kwanyanyo bata vatungamiri vebato rinopikisa ndoo zvakuita kuti izvi zvive zviripo.
Vebato rinopikisa vanoramba vachiti ZANU-PF ine ruoko munyonganyoka iri kukonzera kurasikirwa kwavo nezvigaro izvi. Munomira papi imi sebato?
Isu seZANU-PF hatingagumbuki, nekuti ichatinotopindura maelection tinenge tichida kuti vedu vamiririri vakwanise kupinda, vakwanise kuva ivo vanosvitsa mabasa eZANU-PF navamunangagwa kuvanhu, vave ivo vanokwanisa zvakare kuva ivo vanoshanda vachiita kuti nzvimbo idzi dzavakunda vange vachiita kuti dziende mberi.
Nyika iri kugadzirira kuenda kusarudzo zvakare. Kunotyirwa nyaya dzemhirizhonga, kunotyirwa nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu. Sebato muchitiwo kudini?
Isu kuna vanhu veZANU-PF tinongoti ngatirambe tine runyararo rwedu, chero tikadenwa, chero tikanzwini, chero ukabayiwa, munhu anenge akupokana newe anoenda kumutemo. Ngatisaitei violence. Avo vanenge vachinzi vanokunda, nekuti tisakatarisira kukunda wedza pavhoto kana kuti hapana. Ngatichitobatai basa titotanga kudeliver zvido zvevanhu, nekuti mutungamiri wese wese, kandidheti yese yese kwairi inotoziva nhunha dziri mukati menzvimbo yavo. Chiitai kuti vanhu vaone kunaka kweZANU-PF, nekuti isu tisitega bato rinosvitsa zvido zvevanhu kuvanhu. Ngatichitobatai basa tiwedzere pamabasa ari kuitwa navamunangagwa, vanhu vaone kunaka nekusimba kunonzi kweZANU-PF.
Vanga vari mukuru mubasi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunare muHarare naIvans Zininga westudio 7. Asi mutauriri webato reCCC vapromisi mukwananzi vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa neZEC kukurumidza kumedza kutsenga ichada nekuti vari kuda kukwikwidza mutongo wedare reHigh Court uyu. Hatina kukwanisa kubata mutevedzeri vasachigaro veZEC vari mutauriri weZEC zvakare Commissioner Rodney Kiwa kuti tinzwe divi ravo. Asi tabata vamukwananzi.
Statement rabuditwa neZEC nderekunyeba. Pamutemo tine kodzero yekuapila kuSupreme Court kumashure kwekunge pabuda mutongo weHigh Court. Saka ZEC yanga isingafaniri kumhanya kubudisa statement yayabudisa. Tiri kunzwa zvakare kuti vari kufamba vachitsvaka masignatories ebato redu kuti auye kuzosaina kuti chatokundwa. Kukurudzira masignatories edu kuti asaenda kunosaina zvinhu zveZEC zvikava ndezvekunyepa. Tiri kuapila kuSupreme Court. Nyaya iyi ichanoperera kuSupreme Court. Kushure mekunge zvapera kuSupreme Court ndopachabuda budikidze kuti tiri kukwanisa here kukwikidza kana kuti hatisi kukwanisa.
Munotarisira kunge muchipikisa rini nyaya iyi kudarira muri kutaura reSupreme Court?
Pamutemo tine 15 days dzatopuwa kubva musi wa 19 January kunge tichiisa mapepa edu kudare guru reSupreme Court. Kutaura kudai so magweta edu ari mushishi kugadzirisa kuti vaendese apili yacho kuSupreme Court as soon as possible.
Iyo Zimbabwe Electoral Commission haizivi here nezvedanho renyu rekuda kupikisa?
Vakapinda kuti tanga taitaurira kudii kana kuti kuita sei. ZEC haina kodzero yekubudisa yayabudisa ichiziva kuti mwaka wedu nekuti toapila usati waexpire. Ndataura nekati mwaka wedu pamutemo inofanira kunge tine 15 days within which we must appeal the decision. Saka ZEC yanga isingafaniri kumhanya kunobudisa statement iyoyo ichiziva kuti 15 days hatine kodzero yekuapila hasati dzapera.
Saka ZEC maizivisa here kana maisvitsa here shoko rekupikisa kwamuri kuita zvavakaburitsa izvi?
ZEC yaziviswa neboka redu reelections department vanyorerwa vachitaurwa kuti tsamba yavakubisa yanyanyomanya dai vambomira kusvika nhau iyi yapera kuSupreme Court. Tikabudisawo zvakare press statement to the public tichivazivisa kuti aiwa makandidhe vedu ngaaramba ari pagraund achigadzirira sarudzo. Ruzhinji runotsigira musangano weCCC inotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa vagadzirire kuzovhota dava makandidhesi edu achiripo pabhaloti.
Munoona here kumatare kuchibuda zvinokugutsai? Tichinzwawo zvakare vamwe venyu mubato menyu vachinyunyuta kuti matare edzimhosva ari muhapwa mezano PF kana kuti ari captured.
Takataura kare tikati matare ane mateya, asi hatiregi kuenda kumatare. Ndava ndoo nzira iripo inofanira kunge ichiteedzerwa. Zviri kuitwa nematare hazvisizvo, vanofanira kuteedzera zviri pamutemo voita zviri pamutemo. Saka tisaramba tichienda kumatare tichiratidza nyika yeZimbabwe kuti matare haana kumira mushe nebudikidzo yemajudgment akatsviya maanenge achibudisa.
Mutauriri webato reCCC vapromisi mukwananzi vari parunhare muHarare neStudio 7. Vesangano reJob Scholar Solidarity Movement nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika vari kukurudzira veruzhinji kuti vabude mangwana kudare neuwandu hwavo, apo dare riri kutarisirwa kutura mitongo panyaya mbiri dziri kupomerwa vaimbo vemiriri weZengeza West muparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar. VaScholar vave negore nemwedzi misere vari mujeri kuChikurubhi. Rimwe gweta ravaScholar vaHarrison Komo vati mangwanani nenguva dza11 pachaturwa mutongo panyaya yekuti vaScholar vakatenderedza mashoko enhema. Vati masikati kuchazopiwa mutongo panyaya iri kuvagarisa mujeri yekuti vaipesvedzera kuti vanhu vaite mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Alley kunyatsime kuchitungwiza. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutungamiriri weJob Scholar Solidarity Youth Movement vaDarlington Chigwena vati mangwana izuva rakavakoshera zvikuru.
Isu tinotenda kuti vaJob Scholar vakasungwa vachimiririra mhuri yavamo Blessing Alley, mhuri yenge yarasikirwa namai vemusha. Iyo ndo mhosva yari kupomedzerwa, asi yakabva yachumwa ikaiswa kune vatongerwa venyika vachida kuwana chekuvasunga nazvo. Tinoona kuti hakuna munhu akakodzera kuti anga ari muusungwa iye asati abatwa nemhosva. VaJob Scholar vane kodzero yekunge vachitongwa vachibva kumba, vachinge vachitongwa vachitoriritira mhuri yavo, vachinge vachitongwa vaine rusununguko rwavo. kwete kuti wanogara mujere kunguva yakareba. Izvo zvumangwana vakazobatwa vasina mhosva. Zvorevei ivo vambogara mujere.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vatiwo pari zvino vasikalai nhapwa uye vari kutopikira mutongo kunyange vasati vawanikwa vaine mhosva.
Vasikala musungwa vaya vatinoti maprisoners of conscience inhapwa nekuda kwekuti vakasarudza kutevedzera kodzero dzavo. Havana mhosva kusvika vabatwa nedare kuti vane mhosva. Ndo kodzero ine munhu wese panopasi. Isi tinotoona semunhu atoseva kunyangwe mutongo waasati apiwa.
Izvi zvatsigirwa navaHerbert Chamuka vePeople's Unit Party.
Koti dzedu dziri kushanda pasi peZANU PF. ZANU PF ndo inopasisa kuti koti ngaibudise munhu kana kuti ngairege kubudisa munhu. Ende vajobskala nguva yareba vari mujere vakagara zvekuti dei vanga vane mhosva vangadai vakatotongwa kare. Asi kuti hurumende yedu iri kuda kuvatsvagira mhosva yavasina kuti vawane chinovagadzika mujere. Saka tine vamwe vanhu vakatopinda mujere mushure mevajobskala vakanga vane mhosva asi vakatobuda vari panze. But vajobskala vari kuya kukoti vodzosegwa mujere, vouya kukoti vodzosegwa mujere.
Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mabatirwo ari kuitwa vasikala ari pamutemo.
Tinoremekedza zvakare kuti mutemo wenyika namatare enyika haana hombarume kana hurudza pamberi pavo. Anongotonga sekumutonga kunofanirwa kuitwa mutemo. Kana iri nhau yavasikala isi tinongovimba kuti matare achafambisa nyaya iyi kusvika pakupera kwayo nenzira yakafanira sezvaanga agara achingoita. Sekuti tione sekuti kwai matare ane chimwe chaanenge achiita kunziko kufambisa nyaya dzemutemo sezvinotaurwa nevamwe. Ipo pasina umboo ndinoona sekuti kungonyepa nekuda kuvanda kusere kwechikuru.
Mashoko aya anotsinirawo zvakataurwa negurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi kuStudio 7 kuti hurumende haipindire pane zvinoitwa nematare uye vanoti akazvimiririra. Vajobsikala avo vaimirira Zengeza West mudare reparamende vanoti vanogara vakasungwa ngetani dzemumakumbo vari mujeri rechikurubhi umo vanogariswa vega. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Kune vanamuzvina bhizimusi vechidiki vanoti kunyange mamiriro ezvinhu munyika asina kumira zvakanaka vachatsungirira kuti mishando yavo isaparare sezvo vari kuwaniswa nemuzinda weAmerica muZimbabwe ruzivo, mari nemikana yekuti mibato yavo yemaoko ienderere mberi. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura neStudio 7 nhasi muHarare pamusangano warongwa nesangano revechidiki reHozi Innovator wekudzidzisa vechidiki vane mabhizimusi achiri kukura uye vanoda kuvamba mabhizimusi, mumwe wevatungamiri vesangano iri vaLeslie Makwembere vataura nezvechinangwa chavo.
Basa redu chakatunganidza isusu kutrena mabusiness skills, kuvapa maskills kuti vanokwanisa kuumba maideas avainavo vozvikreatira mabasa nekukreatira mabasa vamwe. Training yedu yatiri kuita muHarare ndeyevechidiki vanosanganisira vanobva pamazera e18 years kusvika pa35. Hatisi kuzviita izvi chete muHarare chete, asi tichibva muHarare tiri kuenda zvakare kwaMutare. Tabva kwaMutare tichaenda kuGweru, tabva kuGweru toenda kuBulawayo. Tasvika kuBulawayo tichazopedzisira taakuita the last one ichaitwa muna May inenge ichiitwa online. Iyi inenge yakusanganisira vanhu vese across all provinces.
Mumwe wevechidiki angari pachirongwa ichi Vimbai Nashe Mutsvairo anoti dzidzo yaawana ichamubatsira mubhizimusi rake.
Bhizimusi rangu nderekufambira vanhu ndichivaruka musoro. Zvirongwa wakaita sevanhasi wekubatsira vechidiki vari mumabhizinesi unondibatsira pakuti ndikwanise kugadzirisa maskills andinawo nekupiwawo mamwe maskills andinokwanisa kuwana. Uyezve urongwa wakaita sanhasi unobatsirawo futi kuti mushure memakombeshenzi anenge aitwa unokwanisa kuwinawo mari, uyezve unokwanisa kuwanawo vanhu vekuti vanokubatsira mubhizinesi rako anova tinotiwo maconnections.
Mumwe wechidiki anoti achasimbaradza bhizimusi rake kana awana zvidzidzo izvi, izvo zvichaitwa kusvika nechishanu chevhiki rino. Ndilenon Chiwowa wekumarondera.
Ndinoshanda basa rekudhirowa maplan nezvimwe zvine chekuita nemudhuri.
ndinoshuvira kuti zvidzidzo zvandiri kudzidza pano zvichandibatsira kukudza bhizinesi rangu kwandiri inini nekune nharaunda yakanditenderedza. Ndinoshuvirawo kutora prize iripo pazvicompetitions atichaita tichidzidziswa zveentrepreneurship nevebusiness innovators.
Mumwe wechidiki anogara kusouthly park muHarare, Chantel Chinema, anoti nekuda kwedzidziso yaawana nhasi achakwanisa kuvamba bhizimusi richabudirira.
Business idea yangu ndeyekutanga zvemba chikadzivana vadiki. Kuuya kuprogramu inoyi kuchange kuchindibatsira nemifungo nezvikwanisiro nekundisanganisa nevanhu vanganisumudzira pakutanga bhizimusi rangu.
Chirongwa chanhasi ichi changa chakatsigirwa nehurumende yeAmerica kuburikidza nemuzinda wenyika iyi muno kuchitiwo sangano rekuEswatini reEdufree nechikoro chedzidzo yepamusoro-soro chekuAmerica cheIowa pakati pemamwe masangano. Mumwe wevanoshanda muchikamu chezvekubuditswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muZimbabwe, Muzvare Rebecca Archer Nepa, vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichitsigira kuwaniswa mikana kune vechidiki vemuZimbabwe.
We are a big fan of Zimbabwean youth who are incredibly resilient.
Isu semuzinda tinofara kuti vechidiki vane mifungo yakanaka yekuti vasimudzire nyika yavo. Ndizvo zvinoita kuti tivatsigire. Zvakanakawo kuti havasi vekumadhorobha chete vari kuwana rubatsiro asi nevari kumamisha. Zvakakosha kuti zvirongwa zvakaita seizvi zvienderere mberi kuitira kuti tisimudzira vechidiki vemuZimbabwe.
Kudzidziswa kwezvemabhizimusi uku kwaitwa pasi pedingindira rekuwanisa ruzivo pamusoro pekufambiswa kwemabhizimusi kune vechidiki vanoshaya mikana vekumamisha nevekumadhorobha, uye kuchaitwa zvekare munzvimbo dzinoti Bulawayo, Mutare, Gweru nepamadande Mutande. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota runora nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vanoti America yakagadzirira kusimudzira ukama hwayo neAfrica uye kuona kuti dunhu iri rivewo pamatare anozeva nyaya dzakakosha pasi rose. Vachitaura nevatori venhau vaine mutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara, vaBlinken vati vataura navaOuattara nezvekutyidzana munyaya dzezvoupfumi uye kuwanisa vanhu mabasa. America inoti iri kudawo kutanga mabasa munyaya dzezveutano munyika iyi. America inonzi iri kusimbaradza ukama neIvory Coast nekuda kwekugadzikana kwayakaita munyaya dzezveupfumi uye sarudzo dziri kutarisirwa muna 2025. America iri kushushikana nekupidigurwa kwehurumende munyika dzekumawirira kweAfrica dzakavakidzana neIvory Coast dzinoti Mali, Guinea, Niger neBurkina Faso. America yati ichapa Ivory Coast nedzimwe nyika mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu emadhora kana kuti $45 million yekuunza runyararo nekugadzikana. Izvi zvasvitsa mari yapiwa dunhu iri neAmerica pamamiriyoni mazana matatu emadhora kana kuti $300 million. VaBlinken nhasi vari kuitawo musangano nemutungamiri weNigeria vaBola Tinubu uye vachataura nezvekupidigurwa kwehurumende muNiger. VaBlinken vakataurawo nemutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi nezvigakavara vemunyika mavo panyaya yekusarudza yesarudzo dziri kunzi dzakabiridzirwa. Vachapeta rwendo rwavo kuAfrica nekushanyira Angola. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe.
Kushanya kwava Anthony Blinken, Secretary of State wekunyika yeAmerica muAfrica, kwakakosha zvikuru nokuti chinangwa chavo tinoona kuti ndechekuti varonge zvefuma yenyika dzomuAfrica ina idzo dzavari kushanyira. Togoona zvekuti vanoda kuvandudza zvine chokuita noutano hwomunyika idzodzo. Togotarisa zvekuti vari kuda zvekunyaradzwa kwamabope nehondo dzaitika dziri kuitika muAfrica. Saka chinhu chakakosha zvikuru.
Tinoona kuti pane mari inosvika iyo 45 million yapiwa nyika iyi yeIvory Coast neAmerica. Munoona sei izvi?
Vavimbisa kupa Ivory Coast $45 million yokuti iunze budiriro munyika yavo uye norunyararo mudunhu rose iroro. zvinhu zvakakosha zvikuru taona zvekuti vachaenda kuNigeria uko. Iyo Nigeria inova nyika yakakurisisa kana tikatarisa uwandu hwavanhu vomuAfrica. Chinhu chakakosha zvikuru icho chokuti vape rubetsero vanhu kuAmerica vachiunza kuwirirana nokugadzirisa zvamatongerwo enyika. Zvakanaka tazoona zvekuti vachienda kuCabo Verde zoguma vaenda kuAngola uko kwavari kuvimbisazve kundosimbaradza zvekuryidzana kwenyika dzomuAfrica nehurumende yokuAmerica. Zvinhu zvakanaka kuti zviitike.
Takatarisawo Zimbabwe, zvii zvamunoshuwira mune ramangwana pamusoro pekushanya kwevanyarikani vanobva kunyika dzakadai seAmerica savaBlinken?
Iko zvino tototarisawo kuti dei Zimbabwe yanga ino utongi hwejekerero hwavanhu, taitokwanisawo kuva nevashanyi vakaita seAmerica vanouya vachipa pundutso kunyika nokuunza budiriro yomunyika inenge ichigadzirisa upenyu hwavanhu pakurarama, kwete zvokungotaura kuti hatishamwaridzana nhengi tisingaoni zvinhu zvinenge zvichivandudza fuma kuvanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vari parunhare muHarare naMavelous Mhlanganyauye weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemauto eIsrael, Re-Admiral Daniel Hagari, vanoti mauto enyika iyi 24 akaurayiwa nezuro nechikwata cheHamas. Mutungamiri wehurumende eIsrael vaBenjamin Netanyahu vachiti vatanga kuongorora nyaya iyi. Aya ndiwo mauto akawandisa aurayiwa muzuva rimwe chete neHamas kubva zvatanga hondo iyi. Zvichakadaro, vePalestinian Red Crescent vanoti Israel yakabhomba muzinda wayo muKhan Yunis, vanhu vakawanda vakakuvara. Israel haina kupadivirayo panyaya iyi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi, pamwe nevamwe vanoongorora zveupfumi, vanoti dambudziko rekushomeka kwemari yekunze munyika rinogadzirisika chete kana hurumende yakatora matanho anodarika kungoburitsa magwaro ekuti iri kuita izvi nezvozvo. Hurumende yakazivisa kuti iri kutora matanho ekugadzirisa dambudziko iri anosanganisira kuvandudza musika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction Flow, pamwe nekuwedzera mari yekunze mumisika uye kusimbisa dhora remunyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDevry University mudunhu reOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha vanoti chinoratidza kuti hurumende haina udzamu hwekugadzirisa dambudziko iri inyaya yekuti yava nenguva ichiti iri kutora matanho ekurigadzirisa asi pasina chinobuda.
Handiko kutanga hurumende kuti iuye namatanho okugadzirisa dambudziko irori. Iwo musika wacho weReserve Bank iwoyo rakariri danho rokuti vagadzirise kushaikwa kuri kuitwa mari yokunze nevamabhizimusi. Asi kushanda kwazvo hakusi kunatsokuonekwa nokuti mari yacho yokunze nzira dzayo dzokuiwana muZimbabwe dzinenge dzisingana dzikutariswa nehurumende kuti nyika iwane mari yokunze hunge ichigadzira zvinhu zvainotengesa kunze.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti dambudziko remari yekunze kuti ripere, hurumende inofanirwa kudzika mitemo yainozotevedzera inosanganisira kuchengetedza udzamu hwedhora remunyika, vachiti kana izvi zvakasaitika nyika inoramba iri mumadhaka mairi.
Unless pato itwa matanho ekuti vanhu vachive neconfidence zvakare nelocal currency through mafiscal reforms, mamonetary reforms nemamwe mainstitutional reforms, I think tichangorama tiri musituation yekuti mari yemuno inongoramba ichiderera in terms of value, nekuti munhu ese ari kubhadharwa mumazim dollars haasoda kuramba akaabata kana kuti akachengeta, anenge akutomanikizwa kumhanya kumisika kunochinja mari iyoyo into maus dollars. Sikaizvo zvinoramba zvichiita kuti pave nepressure, pave nedemand yakanyanya yemaus dollars, zvinoita kuti pave tingati vicious cycle yekupera simba kwemari yemuno.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutambasere, avanoti zvinofanirwa kuitwa nehurumende kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongo hwakanaka, vachiti kana izvi zvisina kugadziriswa, mamwe matanho ose aingatora haana chaanoburitsa.
Pare zvino zvekuti auction yacho iri kunzi inenge yakapegwa, tichiudzwa kunzi iyo vari kukwanisa kuwana mari muauction vari kuwana maus dollars achona nemari yakachipa, hazvina zvazvatibatsira kusvika iko zvino kubva rini zvazvakatanga muna 2020. So kana vachitarisira ivo kuti nyaya yeauction ndo ichazobatsira nyika, then hapana strategy, hapana urongwa huripo huchabatsira nyika.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wekambani yeBullion Group International uye vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti panofanirwa kuve nedzikamo yedhora remunyika kuti rikwanise kutambirwa neveruzhinji, vachiti dzikamo iyi inotangira pakuti hurumende yatambira dhora remunyika here.
Kana hurumende ikachiuya yechishamira maZimbabwe dhora iwawo, zvoreva kuti kana hurumende ikati chino nechini kumitero chinofanira kubhadharwa nemari yemaZimbabwe dhora, sezvavakamboita kumashure tiri pachikamu chekugadzirisa zvinhu zvese zvakapeana, zvinoda kuti zvigadzirisike, tisingatarisani nechinhu chimwe chete.
Hurumende yakambenge yavimbisa kuti yaizovhura musika wemari yekunze weRBZ svondo rapera, asi izvi hazvina kuzobudirira. Munhau dzemitambo, totarisa zviri kubuda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Pamutambo uri kutambwa iye zvino, Gambia iri kutamba neCameroon uye zvibodzwa zviri 0-0, kuchitiwo Senegal ichitamba neGuinea zvibodzwa zviri 0-0. Nenguva dza10 manheru ano, Mauritania iri kutamba neAlgeria, ukuwo Angola ichitamba neBurkina Faso. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo ichatambwa nhasi, Gambia iyo inotungamirwa naTom Saintfiet aimbova murayiridzi wechikwata chemaWarriors emuZimbabwe inosangana neCameroon, iyo ichiziva kuti ikasakunda Gambia zvido zvavo zvekuenderera mberi mumakwikwi zvinenge zvasvika kwamvura yacheka makumbo. Cameroon chikwata chine mbiri mumitambo yenhabvu, asi kukundwa kwavakaitwa neSenegal pamutambo wavo wechipiri kwakakonzera kuti vakawanda mumhuri yokwavo vagununune. Mutungamiri wesangano rinoona nezvemitambo yenhabvu munyika yavo, Samuel Eto'o, akasoropodza kusazvipira kunoratidzwa nevatambi vechikwata chavo, kunyanya avo vakakurira kumhiri, vaakati vaikoshesa kodzero ravo zvikuru kupinda kuzvipira kuzvido zvechikwata chenyika.
Tombotarisa mutambo weGuinea neSenegal, munoona mutambo uyu uchizofamba sei?
Pane mumwe mutambo pakati penyika dzaratidza kuti ndidzo dzinogona kunetsa mumakwikwi egore rino, Guinea inosangana neSenegal pamutambo wezvikwata dzatobudirira kusvika muchikamu chinotevera. Senegal yakakunda mumitambo yayo miviri yayakatamba, asi yakanyatsoratidza unyanzvi payakakunda Cameroon 3-1. Guinea iyo yakaita mangange neCameroon 1-1 yakakunda Gambia 1-0. Nekubudirira kusvika chikamu chinotevera kwezvikwata izvi, mutambo wavo wanhasi wakatarisirwa kupa mukana kuvatambi vanowanzotanga mutambo vari kunze.
Tombotarisa mutambo weBurkina Faso neAngola, munoona mutambo uyu uchizobuda zvakamira sei?
Burkina Faso ndeimwewo yezvikwata zviri kutamba mutambo wavo wanhasi, zvichiziva kuti zvatoyambuka kupinda muchikamu chinouya chemakwikwi shure mokukunda Mauritania 1-0 pamutambo wavo wekutanga. Nasi Burkina Faso inosangana neAngola, iyo iri kutsvaka kukunda shure mekupedza mitambo yavo yekutanga miviri ari mangange. Mune mumwe mutambo wanhasi, Algeria iyo iri kuratidza kusagona kwemakore apfuura kwakaita kuti imurudze mukombe mugore ra2019, yakatarisirwa kukunda painotamba nechikwata cheMauritania, icho chinenge chichitambira kupedzisa mitambo yavo mitatu chisati chadzokera kumusha. Algeria haisati yakunda mumakwikwi egore rino shure mokupedza mitambo yavo miviri neAngola neBurkina Faso ari mangange.
Tinotenda Tandanani Zimbwa. Musakangana vateereri chirongwa cheLive Talk Connection na8pm, apo tiri kutaura nevechidiki nezvavari kuita kusimudzira mabasa avo vachibatsirwa nehurumende yeAmerica nevamwe. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina nditungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kuzibandlela 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje. Abantu abakhokhela inhlanganiso yeJob Seeker Solidarity Movement bakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphume ngobunengi kusasa esiya emthethweni laba kamantshi weHarare lapho okuzabe kugwetshwa khona umnumzana Job Seeker. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ithi amalunga ebandla leZANU PF amahlanu ancintisa kukhetho lokudinga amakansila eChiretsi, eHarare lamanye lezinye izigaba senqobile ngoba kakho omunye obhalisele ukuncintisa. Inhlanganiso ebona ngezamabhizimusi abasakhulayo iHonzi Innovator yasekelwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe inceda amabhizimusi abatsha asacathulayo ukuze azithuthukise loba sisibi kakhulu isibi somnotho eZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abatsha abakhokhela inhlanganiso yeJob Seeker Solidarity Movement bakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi aphume ngobunengi esiya emthethweni laba kamantshi weHarare kusasa lapho okuzabe kugwetshwa khona umnumzana Job Seeker owetheswa icala lokutshotshozela udlakela kulandela ukubulawa kwayesekela ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, uNkosazana Mo Blessing Ali, yena owathunjwa ngumsekeli weZANU PF. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Bekhuluma lentatheli izindaba eHarare, abatsha laba abakhokhelwa nguDarlington Jigwena bathe kubuhlungu ukuba uSikhala usehlale okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye esentolongweni. Kuvele kusobala ukuba wabotshelwa ezombusazwe hathi icala lokutshotshozela udlakela lamanye. Ukusasa bakhangelele ukuba kube lusuku lokujabula ngoba elakho ukukhulula uSikhala omele umuyi uMo Blessing Ali owabulawa nguPius Jamba Mkandi owagwetshwa ukuphika okweminyaka engamachumi amathathu. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yeJob Seeker Solidarity Movement uComfort Ncebo yenkosi Mpofu ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba aphume ngobunengi ayesekela uSikhala. Uqhubeke esithi bakhangelele ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahlonipha amalungelo abo awusekela uSikhala ngesikhathi esinzima kangaka.
Sokusasa njengabaZimbabwe silethemba njengabasha silethemba ukubana uJob Seeker uzaphuma ebuyele kuba labanye abantu ebila labantu kucommunity.
Ngikwini elikukhuthaza abantu ngelanga lakusasa?
Ngelanga lakusasa sikhuthaza abantu ukuthi bebe lokuthula, kungabi lo muntu ozaba ngumsindo, kungabi lo muntu ozayenza kube kungabi lo muntu ozabotshwa ebotshelwa into erelated lezombangazwe. Ngoba kuxoxa sikungukuhamba sisiya kumalubani lo mnu Job Seeker sisiya kumasilaleleni ukuthi kuyarulwa njani. Asihalelanga ukuthi ube lomsindo.
Uqhubeke esithi bakhangelele ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahlonipha amalungelo abo awokusekela uSikhala ngesikhathi esinzima kangaka.
Into ayibotshelwayo kumila abantu abadubekayo nje abantu abalobuntu abe-Afrika sikhayelele ukuthi simele abantu abadubekayo singathi abantu abadubekayo bedubeka bebodwa. Njalo-ke sikhayelele ukuthi uJob Seeker njengobaba wabantu njengobaba onemuli sasa ekwanisa ukukhululwa eke hambe ehlala lemuli yakhe njengoba esehlala more than umnyaka.
abe job scala movement bathi ngabe uskala wayekhona ngesikhathi kuphuma impumela yokhetho yomnyaka ophelileyo wayezenelisa ukubuthanisa uZulu ukuba atshengisele besithi inkokheli ekhona eyamabandla aphikisayo kayenzanga okufaneleyo. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Gift Osalosiziba uthi ngamanga akhulunywa inhlanganiso le ngoba ibandla lakhe lisekela uSikhala.
Asikhuthaza abantu bonke ukubana be-attende ngeinhlelo zokudimanda ukubana Honorable Sikhala ke ephumiswe ejele ngenxa yokubana akalacala okokuqala. Kwesibili, njalo siyakwazi ukubana Honorable Sikhala wabotshwa ke eyimemba yeParliament okutshengisa ukubana ke sonke kufanele ukuthi sihlangane ndawonye ukudimanda i-freedom yakhe ngenxa yokubana ke umthetho welizwe kufanele u-apply universally and fairly kumuntu wonke weZimbabwe. Yikho thina sijoyine labantu bonke ukubana ke kumenyezele ukubana Honorable Sikhala ke.
USiziba uthe okwenzakala kuSikhala kubangelwa libandla le-ZANU-PF elithanda umbuso wentando akayiphikiswa. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uyakuphika lokhu.
Not only is that irresponsible.
Lokhu akusiqiniso ngoba iZANU-PF kayilani lalokho okwenzakala emthethwandaba loba kwezomthetho. Okubandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Chamuka uthi kakhola ukuba uSikhala uzakhululwa kusasa ngoba iZANU-PF yisaba abantu abalesibindi njengoSikhala.
Asibona uJob Sikhala enikwa ibail, but sibona uJob Sikhala ebiselwa back enkantolo ngoba iZANU-PF so long igijima phambili kwekesi kaJob Sikhala. Angiboni ikhothi izokhipha uJob Sikhala esiya emzini wakhe but ingaphindisa uJob Sikhala ejele. So siyacela kakhulu iparty yeZANU-PF ukuthi mayiyekele ukungenela kuzinto zekhothi.
Akwaziwa ukuba uMantshi Marijuana Zokofa uzakwethula isigwebo esinjani njengoba kulabanye abathi imthethwandaba isezandleni zikahulumende weZimbabwe owebandla leZANU-PF. Uhulumende uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko ngoba imthethwandaba izimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi amalunga ebandla leZANU-PF amahlanu ancintisa kukhetho lokudinga amakhansila eChirenzi laseHarare asenqovile ngoba akekho omunye obhalisele ukuncintisana lawo kulezi sigaba kudale le-nomination court. Ibandla le-TCC lithi liyakusola kakhulu lokhu ngoba lilokhe lisaphikisa isinqumo somthethwandaba esokuvinjwa kwamalunga alo ukuthi ancintise kulolu khetho ngumnumzana Sengezochabangu, yena ozithi ungunobhala jikelele we-TCC kodwa laye ongabhalisanga abazancintisa kulezi ndawo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuxoxiwe lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ocubungula ezombusazwe.
Into eyenzakala eZimbabwe ngalesi sikhathi endabeni leyi yama-elections, yama-by-elections yokhetho yingxabangxoza, ungayibiza ngesiNdebele ukuthi yingxabangxoza. Wonke umuntu ophakathi kwayo ulalokhu akufakileyo ongathi ngesilungu i-contribution. iZANU-PF kuyazakala ukuthi iyazama ngazo zonke indlela ukuthi ithole unqoba noma kunganqobeki. Into eyazakalayo yimbali yayo vele leyo, sesingathi ngezinye indlela yikho abakufakileyo i-contribution yabo kule ingxabangxoza esiyibonayo. Ukuthi bethi bebona ibandla eliphikisayo lile ngxabano phakathi kwalo bese bengena ngokuphangisa kakhulu bahle bahlanganise okuhlanganisekayo banqobe baphume sebenqobile. Bese kusithi ke ibandla layo yona i-CCC yilo elifake okukhulu ngezindlela elikontribute okukhulu kuleyo ngxabangxoze yenza elizweni laseZimbabwe ngokuthi lehluleke ukuthi livumele uzibuse ukubusa kwabantu idemocracy ukuthi yenzakale phakathi kwebandla layo yona idinga ukuthi ibe yiyo engena endaweni yezanu kusasa abantu babusa kale ngokukhululeka. So ihle yaveza yona iseseyiphathi ingakabi yigovernment ukuthi ayikukhoni lokhu ngokuthi kube lokukhalaza kwabantu phakathi ukuthi kulokufosezelwa ukungeniswa ngenkani langamandla kwalabo abafakiweyo baba yibo ababemele izindawo ezithize. Kwahle kwavusha umsindo phakathi ukhophe lolo luvuke phakathi lugcineke solusenza ukuthi abantu abanjengabothabangu baphakame bayenze khona kwabakwenzayo. So kungaba-ke okuzwisa ubuhlungu-ke ukuthi into eyenziwa ngothabangu isiqhubekisela phambili ukubusa kwezanu, yikho kungabe kuzwisa abantu abaningi ubuhlungu. Kodwa-ke ma uzama ukuthi bazwise labo uzazibuza ukuthi okungayisikufake kuphi kubo bona othabangu, okuyinto okumele ukuthi i-CCC ma ifuna ukuthi ibe le kusasa izibuze khona ukuthi kambe ukuthi uzofikisa abantu ebangeni lokuthi babone okungayisikufake kuphi. Bagcine bethi lokubuswa izanu yikufa, ukubuswa i-CCC ukufa, bathi ngcono nje vele kwenzakale khona okwenzakalayo lati singene sidilize. Uyabona ma besisakhula abanye babengafuni ukudlala laba bekuvayela phandle bese besakha izindlu zabakhe babumba inkomo zabo lezindlu lani lani le moda, wena ubuse ubuya ngenxa yokuthi ulethwa lakhona ufike udilize zonke lezi zinto uthi ngcono singadlali sonke. Yikho okwenzakala eZimbabwe engikubiza ngithi yingxabangxoza.
Umnumzana Bernard Beki Lizweni Ndlovu ucubungula ezombusazwe njalo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umthethwandaba kamantshi kobulawayo usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe, usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga kanye lelinye ipolisa lakobulawayo umnumzana Shingirai Givemo Mayimbo ukuthi babhadale usomabhizimusi umnumzana Joseph Tambo inkulungwane zamadola aseMelika ezilitshumi, $10,000, phezu kokubotshwa kwakhe lokuvalelwa kwakhe esitokisini okwensuku ezimbili ngaphandle komthetho. UTambo, ongumqondisi wenkampani yeProd Software Enterprises, wabotshwa ngo-2021 ngemva kokumangalelwa iGwanda State University isithi wayengalethanga ikhamera eyayithengwe yileli kolitshi. Lokhu kwadala ukuthi uTambo abotshwe njalo wakhululwa engetheswanga cala, okwabangela ukuthi amangalele amapholisa labakhulu bawo. Ziningi izehlakalo ezifanayo lapho amapholisa asebanje khona inkantolo ngamandla ukuthi abhadale abantu ngemva kokwephula amalungelo abo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto enhle kakhulu khona lokho okwenzakeleyo ukuthi bahlawuliswe imali leqanjwayo ngenxa yokubotshwa komuntu ngendlela engafanelanga. Ngumthetho ucacile kukhona lokho ukuthi umuntu nxa esolelwa ukuthi angabenzi icala elithile kumele abotshwe ngendlela okuvunyelwane ngazo emthethweni, zilandelwe, kungabi lo muntu ogcinwa nje evalelwe ngokuba mhlambe usejeziswa ngoba uyamzonda ngoba uthi wena uzangibona ngizakwenza so. Kujwayelekile-ke ukuthi amapholisa kakhulu bezwe besitsho kanjalo esithi wena ngizakuvalela, yena ngokwakhe esekuthethe khona lokho wakwenza kwaba ngokwakhe, esekulwisa esebenzisa ukugqoka kwakhe iyunifomu ukuthi ulipholisa ukulwa izimpi ezinye ezingaqondananga lohulumende lomthetho. Ngakho-ke lokho okwenzakeleyo kuyinto eqonde kakhulu.
Ubona ukujeziswa kwamapholisa leziphathamandla zikahulumende ngalindlela kuphathisa yini ekuthini amalungelo oluntu ahlonitshwe? Ngoba sesike sabona isikhathini esedluleyo ejeziswa amapholisa ebhadaliswa izimali kodwa ukwephulwa kwamalungelo kuqhubeka nje.
zona bezifanele ziphathise izijeziso ezifana lazo nalezo ukuthi kungabe kusaqhubeka ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Inkinga yikuthi imali yakhona isuka iphansi kakhulu, ngakho ke kuyadingeka ukuthi ikhwezwe imali iye phezulu leza hlawuliswa uhulumende ngokubotshwa kwabantu ngendlela engafanelanga ngokwephulwa kwamalungelo abantu. Kodwa ke njalo umthetho uyavuma ukuthi ipolisa lona ngokwalo likhitshiswe imali lona ngqo, hayi njenga lokho ukuthi uhulumende nguyoza ikhipha lona ngqo ngokwalo. Okunjengokuthi njengamanje ngabe sikhuluma ngokuthi uhulumende ukuthi ekakhiphe 100,000 ipolisa kwathiwa likhiphe lona ngokwalo ngqo emholweni walo i-$10,000. Yizo izinto ezenza ukuthi kungaqhubeki ukuhlukunyezwa kwabantu kusiya phambili, ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kusiya phambili. Uma wona amapolisa ngokwawo okuthiwa yi-personal yena kuthiwe kakhiphe i-20,000 i-10,000 babekwazi ukuthi angazavalela umuntu ngendlela engekho emthethweni, yena ngokwakhe ngqo nguye ozagwetshwa, nguye okuzafunakala kuyimali yena kuye ngqo lakuhulumende.
Khona ukuze abantu bazizwe bevikelekile besuthiseka ngokuthi hayi amalungelo ethu ayalondolozwa, kuyini okumele kwenziwe?
Indlela elula yokuqeda ukuhlunyezwa kwamalungelo abantu yokuthi laba abaphethe ilizwe bakwenze kucaca ukuthi kabafuni amalungelo abantu ahlukunyezwe. Kunjengangekhaya nje, umzali yena ngokwakhe uyakwenza kucaca ukuthi abantwana ufuna bahloniphe kumbe bangahloniphi, batshontshele abantu kumbe bangatshontshele abantu, zonke lezo zinto ngokuziphatha kwakhe umzali ngalokho akukhulumayo. Ma ngabe kungavumakali ukuthi abantu amalungelo abahlukunyezwe, kuzabonakala ngokuthi kusethulwa izijeziso qinileyo emapholiseni, emasotsheni, kuma CIO noma ngubani ongabe ethwele isikhali nxa ngabe sisebenza ngendlela engafanelanga, esebenza umthetho ngendlela engafanelanga, angavalela umuntu ngendlela engafanelanga kumba jezis ahlukumeza amalungelo akhe, abe sejeziswa kakhulu, bazakwazi ukuthi abakhulu abaphethe ilizwe abakufuni lokho okwenzakalayo, abafuni ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Okwamanje akukacaci, akula message ecacile ethi hayi kasifuni ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, yikho ukuqhubeka kusiya phambili.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso ebona ngezamabhizimusi abasakhulayo iWozi Innovator esekelwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe inceda amabhizimusi abatsha asacathulayo ukuze azithuthukise loba nje sisibi kakhulu isimo sezenotho elizweni. Linhlanganiso ikhangelelwe ukuqhuba imihlangano yemfundiso lonyaka eyokwabela abatsha ulwazi lwezamabhizimusi. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni wemfundiso wabasakhulayo abakumabhizimusi lalabo abafisa ukusungula awabo owenzelwe eHarare namhlanje, umnumzana Leslie Makwembere, esinye senkokheli yenhlanganiso eHozi Innovator, uchasisa kabanzi ngenhloso yalimhlangano yemfundiso.
What is inside this event is an entrepreneurship training for young people.
Thina sifisa ukufundisa abasakhulayo ukuthi bangawuhambisa njani uma bekhuba ezamabhizimusi, njalo abenelisa ukungena kumfundiso zethu yilabo abaleminyaka engu-18 kusiyafika ku-35. Siqale lapha eHarare kodwa sizakuya koBulawayo siye eGweru kanye laseMtare. Leli lithuba lokuthi bonke abasakhulayo abangathanda ukungena kwezamabhizimusi bebuye bezothola ulwazi.
Omunye wabasakhulayo uTsitsi Mashabave ohlala eHarare uthi kunzima ukusungula ibhizimusi eZimbabwe.
Ukuqala ibhizimusi lapha eZimbabwe technically is there are a lot of business ventures you can go into, but just running the business yikho kufuna ama skills amaningi. The main thing engahlupha ukuthi uvule ibhizinisi yikuthi uyabufuna i-financial support.
Umhleli Ncube isakhamuzi sakoBulawayo uthi abatsha balakho ukusungula amabhizimusi bengadonsa ndawonye.
Ngoba isimo esiphilakiso kunzima ukusebenza wedwa, ukudonsa wedwa. So nxa singahlanganisa imiqondo sitshintshane lolwazi, ilezi ndlela ezingasibonisa ukuthi mhlawumbe nxa singabamba nasisebenze sonke, singakwazi ukuthi sizincedise ngokwemali, ngokwamaqhinga, ukanye lokufinyelela kwabaphathi abaphatha ama izintambo emaoffice inkukulumende ukuthi basincedise ngalokho abalakho ukwenza ukuthi a community zethu zasiqhubekele phambili.
Ukufundiswa ngezamabhizimusi okwenziwe namuhla bekusekelwa nguhulumende weMelika, inhlanganiso yase-Eswatini, e-EduFree, le-college ele-Iowa University yaseMelika. Omunye walabo abasebenza kuhlangothi lokudlelana lozulu esigodlweni sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Rebecca Archer Nepa, uthi usekelo lwabo lokutholisa amathuba kwabasakhulayo bakuleli luzaqhubekela phambili.
We are a big fan of Zimbabwean youth who are incredibly resilient.
Njengelizwe leMelika, kuyasijabulisa ukubona abatsha abalamadlabuzane okusungula amabhizimusi angaphathisa bona lezi ndawo abavela kizo. Yikho nje sibasekela. Lokhu kuhle njalo ngoba kwenzakala emadolobheni nasemaphandleni. Kuqakathekile ukuthi imfundiso enjengaleyi iqhubekele phambili ukwenzela ukuthi siphakamise abasakhulayo.
Ocubungula indaba zomnotho ekunhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effie Ncube, uthi isimo esiselizweni yiso esivimba abatsha ukuthi besungule amabhizimusi eZimbabwe.
Gabalayo leyo mali abangaqala ngayo amabhizinisi. Okwesibili, kuyadingeka ukuthi nxa ngabe engelayo imali abe lalokho angakubambisa ukuze ayethole imali ebhenki. Abalazo lezo zinto abangazibambisa. Bese sisuka futhi kukhona lokho sikhangele isimo esikhona. Abaningi bakhona kabalalo ulwazi lokuphatha lawo mabhizinisi lokuwabamba ngendlela efaneleyo. Okokugcina yikuthi isimo lapho ilizwe likhona namhlanje kalivumeli amabhizinisi kalula, ikakhulu aqalwa ngabatsha.
Abehozi Innovator babike ukuba uhlelo lwabo lolu lwemihlangano yemfundiso alusoze lwaphelela eHarare kuphela, kodwa luzaqhutshwa kwezinye indawo zelizwe ezigoqela koBulawayo, Gweru, Mutare lezinye kanye laseBulenjini. Bakhona abasakhulayo abalamabhizimusi asachathukayo abathi loba umnotho welizwe ulwisa amaqhinga abo, bazazama ngazo zonke indlela ukuthi imizamo yabo ingachabalali besebenzisa ubungcitshi lezimali abazitholiswa zinhlanganiso ezisebenza zibambisana lesigodlo someli weMelika eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kusigaba sezomnotho siqhubeka sixoxa labantu eZimbabwe esigabeni esijiyeneyo ngababhekane lakho ngesikhathi kukhuphuka intengo yempuphu, amafutha okupheka, indumba lokunye okubalulekileyo empilweni kaZulu. Abaningi bathi badla inqweqwe zomlomo. UGibbs Dube uyalandisa.
Abantu abanengi eZimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokuswelakala kwezulu. Omunye wabakhala ngokwenzakala elizweni ngumnumzana Paul Mpofu ohlala eMaphisa.
Abantu babhekane nobunzima sibili. Intengo yesinkwa ikhuphukile kakhulu uma isikudola 30 or dola 38 kwezinye izindawo. Ngayizikolo zichiyana bese kusilokudla kudureke ngaka. Yikho okunzima ebantwini esibhekane lakho ukuthi uyabe ufanele uhambise abantwana esikolo. Lezi nsuku abantwana esikolo sebethengelwa lokhu imphako, bathengelwe lokhu abahamba lakho esikolweni. Okuhle kuthathe imali yonke ebazalini. Ngapha ekhaya futhi uma kuyimuli ye-5, 6 or 7 nayo imali idle ukudla okungaba 50 kg milimili ngenyanga ezakhosta 500. Lokhu kunzima kakhulu ukuthi abantu bakukwanise. Akuphileki makunje, especially ma kuqalisa umnyaka kanje.
Umpofu uthi abantu baphila nzima emaphandleni lemadolobheni.
Ungakhangela izifuyo nazo bezingakaqini, bese kusithi laba abathenga izifuyo bezithenga ebantwini abafisa ukubhadalela abantwana besikolo bethenge ukudla. Sebezithenga ngemali echip. Uthole inkomo enkulu si 300 US dollars, okuyimali ezahlingile yonke esikolweni iphelele. Kanti ke manje aluba izulu beline kuhle lenkomo seziqinile, umuntu bengathengisa inkomo eyodwa ngemali efika ku 400 kusiya ngesisindo sayo, kwenzela ukuthi enelise ukubhadala indleko zesikolo aphinde athenge ukudla ekhaya. Phoke kathesi njengoba isimo sinje kunzima ukuhlanganisa ukuze umuntu aphile kuhle.
Uyakhala lo nkosikazi Pretty Moyo ohlala esigabeni seJimila eJolojo.
Ngimeli jimila lapha bakithi siyanxusa shuwa abazonceda ukuthi nxa belalo bebe bezosisiza shuwa ilanga esikhangalane nale jimila liyesabeka lenyoni zangena zaqeda emasimini akulalutho so besicela sibile abazonceda ukuthi basincede ngokudla ngoba hey ilanga lechiso okunyokumangalisayo zihlobo zikamlimo kunzima shuwa kulapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi esigabeni seLupane laye uthi baphila nzima kulezi nsuku.
Khuluma nje emaphandleni lapha sithwele nzima imali zezikolo, ama-school fees angikhona ayadula, ayadula njalo futhi ingxaki ekhona imali yelizwe lakithi leli izikolo eziningi azisayivumi ukuyemukela imali le-RTGS sekufunakala lona idola le-America. Kube sokusiba nzima ke ukuthi umuntu ohlale emakhaya emaphandleni lapha imali ukuze ayithole nxa engasathengisanga isifuyo lokunye nje kumbe ukwenza ama-piece job kulaba abanye ababe ngabe bayathola. So kulobunzima obukhulu kakhulu. Singathi siyakhangela le ndlala. Izulu alini kuhle okutshengisa ukuthi umnyaka wangikhona vele awusoze ube umnyaka esizathola khona isivuno esiqondileyo. Obuye ukhangele eze kuphila lapha into ezinjengabo tshukela ezitolo. Impuphu yadula ikhuphukile kathe sikhuphuke kakhulu i-50 kg ibitholakala ngabo $20. Okwakathe sitholakala kubo $30-something. Ichukela likhuphukile lalo kakhulu, amafutha kukhuphukile, ichukela belisilitha ngabo $3 emaphandleni lapha, kodwa kathesi ungathola kwezindawo selisenza $3.50. So ke uthi siyaqathanisa le mpilo esiyiphila ekhaya lapha, akulami msebenzi esiyenzayo.
Idola leZimbabwe likukudeka nsuku zonke, loba uhulumende esithi uzama ngamandla wonke ukuthi lingapheli amandla njengalokho kwenzakala ngomnyaka ka-2008. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo, iqhubekela phambili imidlalo yeAfrica Cup of Nations kwele Ivory Coast lapho okwamanje okungqikilana khona iqembu leSenegal lele Guinea. Kuthi ele Gambia lizadibana lele Cameroon, lona elithwele amagabha avuzayo kulimidlalo. Lilakho ukuphuma kumincintiswano le, leli qembu lingehluleka ukunqoba namuhla. Kusihlwa ele Mauritania lizanqikilana lele Algeria, njalo ele Angola lizabhuqana lele Burkina Faso. Imi kanje imidlalo ezadlalwa kusasa: Namibia versus Mali, South Africa versus Tunisia, Zambia versus Morocco, Tanzania versus DRC. Amaqembu akhokhela izibaya ezitshiyeneyo abalisele Equatorial Guinea, Cape Verde, Senegal, Angola le Mali. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.